manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 3/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekupfurwa nevanofungidzirwa kuti mauto hosvika pavanhu gumi nevatanhatu. Mutengo wechingwa wowedzerwa zvakanyanya zvichapa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu. Ii ndio mimwe msoro inao dzedu dzanhasi dzichoya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kana kuti ZADHR rinoti uwandu hwevanhu vashaya pachipomerwa mauto nemapurisa mhosva yekuvapfuura kana kuvaita kafira mberi hwasvika pagumi nevatanhatu. Izvi zvinotevera kushaya kwavatanaka bushu vemumusha wevazhinji wembare muHarare. Mufi anonzi akapfuurwa akamborapwa ndokubudiswa muchipatara asi ainge arasikirwa neropa rakawanda. Vanhu makumi masere nemumwe vanonzi vakakuvara mushure mekupfurwa nemauto nemapurisa. Munyori mukuru muhurumende yeAmerica vachiona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vati Bonagi vanoti America iri kuda kuti mauto ose ari kupomerwa mhosva dzekuuraya vanhu kuvaita kafira mberi uye kubata madzimai chibharo vasungwe. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kana mutauriri wemauto Kenneth Iverson Mugwisi sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe chiremba ari kubatsira vanhu vakakuwara ava Dr. Milton Marowa.
Ya vanhu vashaya vakusvika ivo 16 ndovari verified pari zvino.
Mumwe akashaya ndiani apa uye akashayikira kupi?
Pane mukomana akashayikira kumbare ane makore 18 anga akaita macomplications anga akapfurwa. Saka akanga akamboita ake operation akatonge amboita zviri nani but akazoshayika.
Saka akashayikira ari kumba kana kuti anga adzokera zvakare kuchipatara?
Anga atovakumba nekuti anga atodzichadzo anga kutoratidza senge anga aita zviri nani.
Anga apfurwa pai chaizvo?
Anga akapfurwa pahudyiwa apa papeofisa. Saka anga akakanganisika anga akatsemuka yatinoti atari nechipopichi yawatari. Anga akarasa ropa rakawanda asi akanga akwanisa sekubatsirwa. Atoendeswa mutheatre atowedzerwa ropa zvese zvanga zvakuratidza sekunge zvatodzokera panzvimbo atova right akatodzichajwa zvakanaka but atizoziva kuti akazoita complication yei avakumba yakazoisaita ashaiki.
Saka pachine vamwe vakawanda here vari kurapwa pari zvino vakapfurwa nepfuti?
Pari zvino hatisi kuona hedu makesis manyowani. Makesis apasisina ari kuwedzera manyowani hatikaona iyayo ndo mamwe chete asi zvinoitika nezvotiwa mwe vatona vanoramba vachiuya kumareview nechichi nekuzoramba vachingoonekwawo vamwe vachiitawo macomplication but zvichingoramba zvichionekwa asi makesis manyowani hapana manyowani ari kuuya.
Vamwe vanenge vanga vachito vari kutya kuti vaende kunorapwa vakakuvara hazvizokanganisi here maronda avainawo?
Zvinotokanganisa nekuti maronda kana asina kurapwa anokwanisa kuita mainfection anoita utachiona hunoenda ipapo zvinova zvinogona kuzokanganisa. So vanhu vanofanira kuti vauye kuzorapwa nekuti zvinokanganisa zvikuru.
Ko vamwe vanenge vanga vachitya vachiti dzimwe nguva takaona vamwe vatakambotaura navo kumashonaland west uko kunana chinhoye vachiti pavada kuenda kunana chiremba vanenge vanga vachinzwi aine tsamba dzemapurisa nezvimwe zvakadaro daro.
Machiremba kwanisa kurapa especially kana iri condition iri life threatening tinenge chitizo chinhu chiri emergency so mutemo constitution uye Republic Health Act inoti munhu ane emergency zvinotora zvinhu zvakakosha kudarika kuti atange auya nepolisi report pamunye anokwanisa kutanga abatsirwa asi nyaya yake inenge iri emergency isina kutarisa zvemapolisi report zvinhu zvinokwanisa kuzoitwa later on but munhu ambobatsirwa nekuti zvinongana kutora upenyu hwemunhu.
Avo vanga vari Dr. Milton Marowa, nhengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vachitaura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vanhu vakawanda munyika vataura neStudio 7 vari kuchema-chema zvikuru nekuti mutengo wechingwa wafuma wawedzerwa zvakanyanya nhasi. Chingwa chawedzerwa kubva padhora nemakumi mashanu kusvika pamadhora maviri nemakumi matatu nemashanu pane dzimwe nguva chichisvika pamadhora maviri nemakumi mashanu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri weGrain Millers Association vaGarikai Chaunza vanoti ivo sesangano rinotengesa gorosi havana kuwedzera mutengo kune vanobika chingwa kunyangwe hazvo gorosi riri shoma pari zvino nekuda kwekuti havana kukwanisa kuwana mari yakakwana kubva kubhanga reRBZ.
Isusa Green Millers Association weZimbabwe tanzwa kuti mutengo wechingwa wawedzerwa but hatina kuona haidi kuwawedzerwa. Asi tatingataura ndechekuti mutengo wechingwa kunyange zvao kana kuri kunzi wawedzerwa tsimataura zvirikuitwa hazvinei nenyaya yeflower nekuda kuti flower kumamillers isusi mamillers tisu tinogaya uye tichipa mamillers flower tiri kuvatengesera mutengo wedu weflower wagara uri costing kana kuti haunobvira wachinja kubva kumwedzi mina ngamushani yadarika.
Gorosi rekugaya chingwa ririmo here rakakwana munyika?
Chingwa chinosanganiswa negorosi yatinorima muno munyika kuti harimwe ratinotora kunze kwenyika sakara zvichiitika kubva kare. Saka gorosi ratinorima muno munyika ririmo rakawanda rakarimwa kubva kumwinta kuti winter cropping season yadarika rakawandisa. Asi gorosi rekunze rindori kuti shovekei tine gorosi rinodarika 25,000 metric tons. Matani angarika 25,000 ari kubheya akauya muna December ari kuda mari yekunze tiva munoziva muforeign currency ndo yatimisa kutinge tichiudza gorosi iroro ndoda kuti ibatanidze minyaya yechingwa kukwira kwacho kwachaita kanakana kuti minyaya yekuwanikwa kweflower yacho sematauro anaita flower kuwanikwa kwairi kuita kune vanogadzira chingwa zvatiderere zvishoma nekuda kwekuti gorosi iroro asati yakwanisa kunge rawaya nekuti mari iriudiwa haisati yakwanisa kunge yapuwa kune vanogara kati isu mamillers kuti kwanise kuenda kubhera kunotora gorosi iro. Asi izvozvo haziiti kuti chingwa chikwire kune vanogadzira chingwa.
Goro siri kwe rino da mari kuti ripinde mnyika?
Takatinga 20,000 metric tons the growth kubva miriko makunga koko zaida 12.2 million dollars ili mariko zi marinete $10 asi banga raka gurwe nika raka kwa raka kwanza su kutika marino shika iyo $2.5 million kiti kazi nisa pani ino outstanding nangu shika kuma 9.something million nudia wakuti kwanza kuunza gorosi nukubu ina erove.
Avo wangu wari mtawariri we Grain Millers Association va Garikai Chaunza vachitaura pari parunare muarare. Sezo tikitema tisina divira tinorerekera tabatawo mutungamiri we Bakers Association of Zimbabwe rimwe sangano revanobika chingwa pa Wellington Peyama kuti tinzwe kuti sei chingwa chawedzerwa mutengo.
Dambudziko ratinaro muno matingati kukwira kwechingwa mukada kutarisa kwechingwa zvinozvi tirikuita up to $2.35 $2.35 iyo iri mari yemuno ukada kuitarisa kwazvo kwazvo patinoti mukuda kuzodzorera zvaunenge washandisa tinoona kuti mari iyoyo tinenge tatengesa nechingwa tichitarisa reti iri pari zvinozvi tinenge tichitengesa chingwa ne50 cents asi kuti tizokwanisa kuti tichikwanisa kunotenga zvinoita kuti tikwanise futi kubika kechipiri tinenge tichitomerwa iko zvinozvi tokungokwanisa kungoti tiite tingokwanisa kumbomira tiri munzvimbo dzati takamirira kuti vakuru vanoona nezvekugadziriswa kwehuremu yedhora redu remuno nezviri kuitika kunze uku zvinge zvichiona kuti zvinoenderana here asi pari zvinozvi tikutotambudzikawo nekuda kuti even vatinotengesera vacho havanawo mari saka tinge tese zvakatiomera zvokuti chasara kungozonzi tavhara nokuda kwekuti hazvisi kubatsira kuita business nekuti nzvimbo yatiri haisi kukwanisa kutipa mukana wekuita business zvakakwana.
Saka apa muri kuti muri kushaya zvikwanisiro muri kutenga gorosi racho kupi pari zvino?
Handimbosema nemazira munoita ndekuti nyika yedu yagara hatikwanise kurima gorosi munoita kuti susu tikwanise kubika chingwa chakatikwanira pagore rese kana tichitarisa takatarisa hatinoti mapesendeji aya tino 80% yegorosi ndorinobva kunze kwenyika 20% ndodzatinodini dzatinoshandisa saka pari zvinozvi tiri kutora dzose kubva kunze kwenyika nekuti hatinawo kuita mukuwo zvakanaka mumwaka wapfuura saka isusu tichitora kunze kwenyika kunenge kuchidiwo mari dzeko saka isu mari dzatinoshanda nadzo muno dzatinoti dzemara TGS dzatoshandisa dzatinoti mabond hadzikwanisike kuti dziite sedzishandisike panhingiriki pamukuru watiri kushandisa.
Asi tichitaura neve Grain Millers Association vanenge vari kutiwo havasi kunzwisisa kuti sei mawedzera iwo mutengo wechingwa nekuti vari kutiwo havana kuwedzera mutengo wegorosi.
Mugaro tauriro wavo kaisati se kana tichishanda hazishande vegorosi basi nekuti zvati kutaura izvozvi ukaenda kwavari kugadzira gorosi ravo hakutorina izvozvi tiri kutuhwa tushoma netushoma hakuna gorosi racho havasikwanisa kurima havasikwanisa kugaya ratingati flower yakakwana inoita kuti tikwe tichikwanisa kusevenza ndosaka muri kuona nguva zhinji tiri kugara tichinozvitengera kunze kwenyika naivowo vane matambudziko asi kuti asi havakwanisi kuzvitaura nekuti nyaya iri kubata haisi kubata isusu vabiki vechingwa chete inobata tose muindastry medu nekuti nyaya yekudonha kuri kuitika kana yatinoti variyenzi yenhingi yerate ndo chinhu chinonyanya kutikanganisa munyika medu asi dai taa tichiverengerana kuti mari yedu yatiri kuti tikaishanda nayo iyoyo kana yebhondi kana ichi tokwanisa kuti mari iyo inge ine simba rekunotenga zvakare kuamerica kana kuti kwese kwatinonotenga kunze kwenyika kwatinowana zvishandisiro zvacho hapana chaimbotinetsa taibva tangoziva kuti zvedu zvakaringana.
Saka tingati chingwa chawedzerwa kubva pamari kusvika pamari
chakambenge chagadziriswa chingwa changa chiri mu150 saka ikonozvi chatove $2.35 asi kunyange zvakadaro hatingati tiri kukwanisa kuti tirarame chiri ipa mukoro chavo chingadai chekutoita kuma $4.50.
Avo vanga vari mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peama vachitaura pari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum, icho tinopakurirwa nemusi wesvondo woga woga na Ivan Zininga weStudio 7.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinotarisa zvavanosangana nazvo nezvavari kuita muupenyu hwavo vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka. Tichakurukura nevanzvadzi vedu Sharon Chingwaru vanonyanyozivikanwa nekuti mambokadzi muindastiri. Mambokadzi vanogadzira mafuta ekuzora emhando dzakasiyana siyana anoshandiswa vanhurume nevanhukadzi. Regai tinzwe kuti iye mambokadzi ndiani.
Makadini, ndokutendai nekundikoka muchironga chenyu. Ningati mambokadzi mafuta ekuzora muviri wose. Ana mai nevana vasikana.
Zita irori rakabva nekupi?
Zita rekuti mambokadzi rinobva pana mambokadzi Estera vemubhaibho. Vakagara muimba yamambo kwegore vachigeza nekuchengetedza ganda ravo nemaoils akaita semairi frankincense, vachishandisa huchi nemaspices. Zvirizvo zvatinoita kukambani yedu inonzi mambokadzi. Tinoshandisawo maspices, maherbs anobva munharaunda yatinogara kana munharaunda yeZimbabwe nenyika dzakatitenderedza kugadzira mafuta anogadzirisa ganda kusvika wakuita kunge uri mambokadzi pachezvako.
Ndezvipi zvimwezve zvamunogadzira?
Pane mafuta ekumeso. Pamafuta ekumeso tine yatinoti udugu facial mask, tine yatinoti face scrub yekukwesha kubvisa ganda rakafa kana ganda rakaomarara kumeso. Vanhu vane ganda rine ruvara rwakasiyana siyana, tine yatinoti daily defense oil. Daily defense oil inobetsera kuti usakasike kuunyana kumeso, ganda rako rive rakapenya, rive rakasimba zvakanaka zvinoyevedza.
Kutambirwa zvakadii mumarket?
Ningati mafuta ari kutambirwa zvakanaka zvikurusa muguta, munharaunda, munyika nenyika dzakasiyana siyana. Nekuti munoona kuti pari zvino taakuvawo nevanotenga vanenge vari kunyika dzakaita seAmerica, UK, kunana Dubai, Canada, Australia, South Africa.
Vanoda kukuwanai vanokuwanai kupi?
Ndingati vanoda kundibata vanondiwana vanokwanisa kundifonera parunare. Namba imwezvo ndo ino yamunokwanisa kundisendera kunditumira message yatingati WhatsApp message ya. Namba yangu inoti 00263777839832. Uye vanokwanisa kundibata pa yatinoti Facebook mambokadzi mambokadzi kaviri ndinobuda. Pa Instagram pakanzi mambokadzi.zw.
Zvimwe zvezvamuri kugadzira ndezvipi?
Ndinogadzira maproducts ane mhando yakati wandei. Tino maproducts achangotanga achiri kugadzirwa anonzi changamire, skincare products for men.
Mashoko enyu ekukurudzirawo vamwe vechidiki vanodawo kupinda mubhizinesi renyu.
Ndinotenda nemubvunzo wenyu, mubvunzo wandinodisisa. Ningati gore rakapera ndakawina award inonzi Shiro Girl Boss Award. Zvinhu zvandandisingambofa ndakafungira kuti ndingahwino award muupenyu hwangu. Saka ndinoti izvi zvakaitika nekuti ndakatsvaga basa kana bhizimusi rinoenderana nechipo chandakapuwa. Saka kune vechidiki, tsvaga chinhu chaunonzwa kuti ndochiri kupisa pamwoyo pako, ndochipo chandakapuwa naMwari. Wodokwairira kushandira ichocho nekuita bhizinesi rinoenderana nechipo chako, uchava munhu achabudirira muupenyu.
Aiwa naiwa yo mashoko, vanzvadzi, tinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi.
Ndatenda.
Vateereri ndinokutendai nemiwo kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanasi tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki tichikurukura pamusoro pezvavanoita nezvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndoti morare zvakanaka vateereri.
Pane mashoko atiri kutambira ekuti mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaendeswa kuchipatara kuCape Town, South Africa nechimbi-chimbi nezuro. Asi mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati titaure nemutauriri wevatungamiri venyika vaGeorge Charamba avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki. Ndinodzokorora tombo toenda kuchirongwa chino chatinopakurirwa natanonoka Wande chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Mane rakanaka vatereri, ini ndiri tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tirikukurukura naReverend Gladman Kapfumvute wekuAshbury United Methodist Church iri muBrandywine muno muMaryland. Tinoda kunzwa kuna Reverend Kapfumvute kuti kana kuchinzi munhu anogara upenyu hwakazara zvinoreva chini, chini chinonzi upenyu hwakazara?
Chekutanga wahwande mazwi aya anobva kuna John chitsauko chegumi ane gumi chitsauko chegumi nevhesi yegumi mazwi akatarwa nemambo Jesu. Zvinoreva kuti Mwari vanoda kuti vanhu vave neupenyu hwakazara. Dai kuri kutaura tingati pundutso, ndakange ndiri kufunga kuti ndikoera nevatendi mazwi aya. Ndakanga ndiine vanhu vese mupasi rese, asi ndiinezve vatendi nevanhu vese venyika yedu yeZimbabwe.
Tikatarisa nenyaya yeupenyu hwakazara, mutendi anofanira kuzvifambisa sei? Chii chaanofanira kunangana nacho?
Chinhu cheutanga, mupi woupenyu hwakazara, mutendi unofanira kuziva kuti upenyu hwakazara unopiwa ndiMwari. Chechipiri, iye mutendi unofanire kurarama ngerudayiro, unoraramiwa ngerudayiro. Kuutsanangura upenyu hwakazara huri mune zvese zvatinoda kuti tive neupenyu, material things zvatinoda. Asi pamusoro pezvese chetinoda, tinoda Mwari ari iye anopa upenyu hwakazara. Zuva nezuva vanhu vanowawarira kuva neupenyu hwakazara. Zvinoreva kuva neutano mumwiri, neutano mupfungwa, kuva neutano mumweya. Saka mutendi anofanira kuzvivawarira izvozvo kuita zvinhu zvinoita kuti ave neupenyu hwakazara.
Upenyu hwakazara huri mumweya here?
If we may say it's holistic, huri muzvese, mumweya, mumwiri, mupfungwa, huri muzvese, huri tirikutange kuzara, kuzara kuroti huri muzvese, nekuti takasikwa mufananidzo waMwari tiine mwiri wetinawo. Iwoyo mwiri uyo iwoyo une upenyu hwakazara kana uchinge uri kubatwa ngenzira iyo Mwari anoda kuti tiubate. Pamwe tinotadza kubata iyo mwiri unouyu zvichizotadzisa kuti tive neupenyu hwakazara. Pamwe handi mhosva yedu ba, apo tinozotadza kuva neupenyu hwakazara mumwiri muno, nekuti pane zvinonga zvandoitikawo kune manatural disasters zvezvimwe. Asi donzora Mwari ngerekuti vanhu vave neupenyu hwakazara.
Kana tikati mutaure kutanga munhu ane upenyu hwakazara, mugotaurazve kumunhu asina upenyu hwakazara, mungavati chii vanhu ivava?
Chekutanga ndikange ndichitaura kune vanhu vasati vatenda, vakabatana nevakatenda, ndinotangira parudo rwaMwari. Munhu wese anodiwa ndiMwari. anotenda neasingatendi, anotadza chete chakatadza pamberi paMwari chaiwo chokwa Mwari. Saka Mwari waro yake kuupenyu hwakazara, ari kuda upenyu hwakazara, ari kuda kupa vanhu upenyu hwakazara kune munhu wese wese, munhu wese pasi pano apa ne 7 billion yevanhu. Sari zvinei vese 7 billion waroreya Mwari ngekuti vawane upenyu hwakazara. Saka ndinovataurira chekutanga vese, ndinovataurira pamusoro perudo rwaMwari rwakaita kuti atume Jesu Kristu kuti tese tive neupenyu hwakazara.
Pane vhesi yamungadawo here kudzorana nevateereri?
Vhesi iroro ndatanga naro raJohn chitsauko chegumi, John 10:10. Vanoda kutenda apo ndopo vanoziva nyaya yeupenyu hwakazara uhwo Jesu Kristu akauya kubva kune munhu wese. Ndo vhesi randinoda chaizvo kuti ndisimbisise zvikuru ndichifunga nenyika yedu yeZimbabwe. Ndinotarisa chaizvo kuti ichasvika papunduso, ichava vanhu wayo vacho vane upenyu hwakazara. Ichasvikako, ichatora nguva asi ichasvikako.
Aiwa, namashoko iwayo anobva kuna Reverend Gladman Kapfumvute veAshbury United Methodist Church muno muMaryland. Ndinoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi.
Ini ndotendawo misi Hwande nekundipawo mukana uno Mwari akukomborera mbasa yenyu yamuri kuita.
Ndinoimba kuti muchange muinesu zvakare zvandokunouya mune chimwezve chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Hwande, mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande nacho chirongwa chechitendero. Munhau dzemitambo tombokupai mitambo yatambwa kungira ndeuko kuEngland English Premier Soccer League. Manchester United yarowa iyo Leicester City 1-0. Koti mutambo uri kutambwa izvozvi wasvika pahalf time vakomana vanenge vamboenda kumaranges. Manchester City 2 Arsenal 1. Mumitambo yanga ichitambwa ku Spanish League ye La Liga, Real Betis yarowa iyo Atletico Madrid 1-0.
She shines in the night time like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby so African. Baby, I'm going to put a cabatana.
Nako kambo shere ni kubva kuna Jay za Prosper tapatashuka kumagumo ya chirongwa chedu cha nhasi. Sezongo waede apera regati botari samsure na uzwa kare. Uwandu wevanu vafa kushika parizino mushure mekupurwa kana kuitwa kafira mberi nevanu fungizirwa kuti mauto nema purisa woshika apa vanu gumi nevatana tu. Mutengo wechingwa wowedzerwa zvakanyanya zvopa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu.
Tava, tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Anukoneka ni mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri Washington DC. Tukisi ya emina ntunga milinkomo, mnaoze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.